Tine vabere kudevara irizwa sungwa mushure nekuenda kunopa gwaro renyunyuto rataendesha padzi city education offices dzepamutoko tichema nenyaya yemuhorova yevara irizwa yanyanyaita mushoma zvekuti ana havachadzidzi zvipo zvinyunyuto zvakawanda zvakati chipirekodzo saka papera kuratidzira uku nemapurisa azoteera vabereki vanga vamunzi nemamwe varairidza vanga vamunzira kudzokera kumamana avo vakavabata vakavavharira pamutoko wepolice station saka akataurawo nemagweta isabel yazoman rights vati vari kuimanyisa gweta ikoko kuti rikwanise kunovabatsira
vari kupomerwa mhosva yei
hakuna chaji yatati taziva pari zvino kuti vari vachapiwa mhosva ipi patapedzisira kutaura vanga vasati vapiwa chaji saka tisiri kungomirira kuzozikwa nemagweta ari kuenda kunoapeka kwavanhu
manga mapuwa mvumo here nemapurisa yekuratidzira uye paitika mhirizhonga here pakuratidzira pa
hapana mhirizhonga yaiitika isu tagara takapiwa kodzero neconstitution yezimbabwe hatizorambe tichinetana nemapurisa vatinofunga tiva nemamwe mibasa zvichina zvinji avanofanira kunge vachiita anosanganisira kutsvaga mbasa dzinenge dzichisobira vanhu saka tichinongoenderera mberi tichiita zvinangwa zvedu zvichishanda neconstitution yezimbabwe iyi netitembera kuti tiratidzire kana tiine zvinyunyuto zvedu tichisa magwaro enyunyuto dzehurumende yedu
mungati vanhu vangani vanga vachiratidzira
saka tiine vabereki 120 nevarayiridzi 20 vemutoko district saka zvinoreva kuti tiine vanhu 140 vanga vachiratidzira mamutoko.